A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, October the 10th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued decline of the economy at a time when food prices are continuing to rise but salaries remaining stagnant. We'll also be looking at the continued doctors' strike, where doctors from government hospitals have downed their tools, complaining of low salaries.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 909 kilohertz medium wave also, and 1525 kilohertz. It goes out to you every day, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming, joining the conversation right now.
And for those who are just joining us, would like to welcome you. The situation in government hospitals continue to decline, with patients receiving limited treatment as government doctors have continued their work stoppage, demanding higher wages, saying they can no longer afford to travel to work as the economy continues to decline.
Today, MDC leader Nelson Chamisa visited Harare and Parirenyatwa Hospital to assess the situation on the ground and noted it was dire. Let's listen to what he had to say.
We've just started with this Harare Hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
That is MTC leader Nelson Chamisa in Harare.
And today, a judgment was reserved in the case where the Zimbabwe Hospital Doctors Association was taken to labor court by the government for their industrial action. Let's hear what the association's lawyer, Doug Coulthard, said on the issue.
So that essentially is what we were arguing. The state was arguing that no, it's a strike and it's an unlawful strike. There was also some argument on whether some legal argument around whether the Labor Act applies. So all of these issues have now been placed before the court. The court has not yet made a decision. As you heard, the judges said that judgment is reserved, which basically just means that they will take some time to deliberate on the submissions made to them. But the judges indicated that given the gravity of this matter, judgment should be handed down soon. So we now await a ruling from the court.
That there was the Hospital Doctors Association lawyer, Doug Coulthard, in Harare.
Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa is in Paris, France, attending a health conference. The First Lady Auxilia Mnangagwa today met female ex-combatants and widows of the ex-combatants in Bulawayo to discuss about challenges they are facing.
And in Zimbabwe, we see today joined the world for World Mental Health Day at a time when mental health issues and suicide are said to be on the rise due to the declining economy. We will be discussing this in future programs, as well as breast cancer, which is commemorated this month. So please, if you have any stories that you'd like to talk about regarding mental health issues and breast cancer, this is your platform. Let us know. What are your views on the issue, sir?
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhasa, lamuhla-ke sicubungula udaba lokubhidlika komnotho welizwe ngesikhathi intengo yempahla yezitolo iqonga mihla ngamalanga njalo iningi lithi ikhuphuka mahlayana okwenza ukuthi lingenelisi ukuthenga okumqoka elikudingayo empilweni insuku zonke. Sibonile ukuthi intengo yempupho ikhwelile, intengo yamafutha ukupheka, ichukela, konke nje abantu bathi lamabhasi lemchova akusagadeyi. Ithi ikhwela nje intengo yempahla kunjalo, imholo kulabo abasebenzayo ilokhu imile mpo yona ingakhuphuki, okwenza kube nzima ukuthi abantu benelise ukuthenga abakudingayo. Lalabo phela abazisebenzayo bathi abantu abavuyi ukuzothenga kakhulu impahla zabo, ngakho ke lokho kuthiwa yi-profit, kunzima ukuthi uthole inzuzo. Njengoba sibona nje ukuthi abantu abaningi bathengisa ama-airtime, abanye bathengisa lani lani impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ke yikho ke sigxile ngakho namhlanje ukuthi sikhangela nje konke okuhluphayo elizweni. Ngesikhathi ke odokotela bekhalale umsebenzi, siyabona ukuthi odokotela ngempela sokuze kwedlule inyanga belokhu bekhalele umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Njalo lezinye inhlanganiso lazo zitshengisela ukuthi mhlawumbe zingakhalala iholo. Sibonile le nhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni AIRTUZ sithi laye ngomvulo labo baza lahla ke izikhali baqalisa ukukhalala umsebenzi. Kukanti ezababalisi ke izimtha layo ithi hayi ifuna ukukhulumisana lohulumende ukumtshela ukuthi abesenelisi ukuthi baye ezikolo ngemali abayiholayo. Laba ke sikhulume labo bathi ayisikho ukuthi bakhalala umsebenzi njalo, bavele abesenelisi ukuthi baye ezikolo bayifundisa. Nanku labo dokotela bathi abasenelisi ukuthi bayisebenza bekhululekile ngoba imali ingeneli, babengadlanga, bengenelisi lokunakekela imuli zabo. Ngakho ke sicela usitshayele ucingo usitshele ukuthi uthini ngalolu daba, usinike owakho umbono. Ubona ingani kuyini ongabe kuyenziwa, uphila njani lapho khona, kuyini inkokheli zesigabeni sakho ezikwenzayo ngodaba olukhona, lokhu bekhona yini abaholisa abantu ukudla ezigabeni, abaswelayo, abagugileyo, intandane kuhamba njani. Usitshayele ke ucingo, siza kuchayela njalo lathi sixoxe lawe, kumbe uchiye umbiko wakho khonapha nxa usilandela kukhasi lethu le-Facebook, sizawubala emoyeni.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable tine Gango. Tichange tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvino munyika pari zvino, apo vazhinji nyanya madzimai vari kuchema-chema vachiti ivo mitengo yezvekudya iri kuramba ichikwira. Kune rimwe divi vana chiremba taona isu nhasi vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira vachitiwo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa. Uyezve taona isu gweta ravana chiremba vadakotad vachitaura ivo kuti pari zvino nhengo dzavo dzeZimbabwe Doctors Association dzicharamba dziri kuratidzira kusvika panyatsoyananiswa kuti zviri kumbofamba sei. Taona zvakare mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachienda kunoshanyira nzvimbo yeHarare Hospital neParirenyatwa Hospital vachinoona ivo mamiriro akaita zvinhu kunzvimbo idzi. Regai timbonzwa mazwi avataura mushure mekunge vasvika ikoko kuzvipatsara izvozvi zveHarare Hospital neParirenyatwa Hospital, kwavanga vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uyezve taona isu vamwewo vanga vari ikoko varwere vachitaurawo maonero avo ezviri kuitika ikoko. Regai tinzwe kuti vatichi.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navachamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara sezvo vana chiremba vari pamastrike. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo, nyange vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pachazonyatsochinja handina kuchiona kuti chii.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune mumwe murwere anga ari kutaura iye kuti haana kuona chakaipa nekuti vachamisa vawanikwe ivo vachienda kunoshanya. Asi regai tinzwe kuti vachamisa vati chii pavasvika ikoko kuchipatara cheHarare Hospital nekuParirenyatwa.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Aiwa apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato MDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara mavashanya nasona vachienda kuchipatara cheHarare Hospital tikaona zvakare vachienda kuparire nyatwa kune rimwe divi mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kuBulawayo uko vawanikwa ivo vachisangana nemadzimai vaimbova varwiri vehondo yerusununguko uyezve kune avo chirikadzi dzevarume vairwawo muhondo yerusununguko. Taona vachitaura ivo pachiitiko ichochi vachiti madzimai vanofanira kubatana vachiita ivo mabasa emaoko asi tikaona zvakare vaimbova varwiri verusununguko vechidzimai vachichema-chema kuti zvimwe hazvisi kusvika kwavari ikoko kuBulawayo nedzimwewo nzvimbo vanongonzwa nezvazvo mamwe maprogram asi haasi kusvika kwaari asi regai tinzwe kuti amai Auxilia Mnangagwa vati chii. Aiwa apo tanga tiri kuona amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kutaura ivo vari kuBulawayo asi regai tinzwe mazwi avataura pamusangano wanhasi vachitaura ivo pamusoro pezvihurongwa hwavari kuti ivo unofanira kuitwa nemadzimai kuitira kuti vawane pundutso panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano tena Paula Chimwanda ari kuti hai tongai mpunga ari kuti ari pano Sibanda Stole ari pano tina Simeon Banda ari pano tina Gabriel Machinga ari pano and I'm watching you ndiri kuno kuMpumalanga. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tine gango tiri kutarira isu zviri kuitika munyika pari zvino apo tiri kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uyezve kune rimwe divi vana chiremba vati ivo vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira sezvo vasiri kufara pamusoro pemuhoro wavo wavanoti uri pasi uri kutovatadzisa kuti vaende ivo kuenda kumabasa saka ndozvatiri kutarisa uyezve takatarisira isu kunge tiina amai Linette Karenye ndiri kutonzwa kuti tinavo ndivo mutevedzeri mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari ivo vachienda kunoshanya kunzvimbo yeHarare Hospital neparire nyatwa. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Karenye. Aiwa tinofara mungatitsananguro here nechirongwa chamamui nacho nhasi maenda kupi nekupi uye maona kwakamira sei?
Nhasi taiti nekuparire nyatwa president wedu advocate Nelson Chamisa vawana zvavaona zvakanaka kuti vamboenda vanoona state yemahospital vedu vari kurapwa zvakanaka here uyewo zvii zviri kudiwa muzvipatara. So sapresident wevanhu vakwanisa kuenda tikatenderera muzvipatara taona kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka mazera.
Takanyanyotarira nyanya kumadzimai zvazvakamira sei zvamaona tisemudzimaiwo zvii zvamungati maona?
Kumadzimai hakuna kumira zvakanaka mavela zvikurukuru sei kumadzimai aya vari kumirira kuzovo vari mumalebha nevaya vane vana vanorwara. Taona kuti madzimai mazhinji vaakuenda kunosununguka vamwe vaya vanenge vanzi vari kuenda kusiza. Vamwe vacho vari kuwana machallenges vachitofa, vamwe vari kuitwa maoperation, vamwe vasati vatoasistwa kuti vaone kuoperatwa. Nenyaya yemachallenges emahospitals, number one muzvipatara madoctors, manesis, pese tiri kuzviona kuti havasi kukwanisa kushanda nekuda kwemari dzavari kupiwa dzisiri kutenga. Mamwewo madzimai vane vana vane maproblems emaheart problems, hakuna mameshinzi anovabatsira. Madzimai mamwe ane cancer havasi kukwanisa kuafoda kuenda kumakemiotherapy nekuda kwekudhura kwemishonga yacho. Uyewo mishonga mizhinji unangogadzikwa muchipatara asi unonyorerwa prescription. Prescription waenda kufamasi hakuna mishonga, mari iri kudiwa maUS dollar uku vanhu vane maRTGs. Saka kumadzimai kuratidza kuti upenyu hwangosara chete kuti kana waenda kuchipatara hauyi uine chivimbo chekudzoka kunze kwekunga uchitoziva kuti kuda ndiri kuenda ndichinofanisingadzoki.
Aiwa, mombobata makadaro amai Linet Karenye, tichadzoka kwamuri bate makadaro star.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathesi ke sixoxa ngokoma komnotho welizwe okukhona la kathesi. Abantu abaningi bakhala ngokuningi okubahluphayo, ukudula kwempahla ezitolo, njalo bakhala ngokuthi abasenelisi ukugada amabhasi lokunye besiya emsebenzini. Sinanzelele njalo ukuthi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Kunjalo nje sithanda ukubonga labo abasilandelayo futhi kukhasi lethu leFacebook. UTim Hlabangana uyasibingelela, uSikhumbuzo Mlalazi, uMini Noxi. Njalo silombiko ke ovela kwincube Hitman uthi everyone is lost hope in Zimbabwe, no one knows if things will ever change, even the government has no direction way to. Ye, kodwa siyamuzwa ke uhulumende uthi yena ziningi inhlelo alazo azancedisa ngazo. Njalo uncube Hitman uthi simtshayele ucingo ke kunombolo zakhe lezi lo Mini Noxi. Ye, sizalitshayela ke ucingo lisinike imbiko yenu emoyeni lapha, lisitshele ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni senu.
Kunewa vachangobva kupinda muchirongwa nhasi, tine gango tukutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika, nyanya kuzvipatara zvehurumende, uko tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kukwanisa kunge vachiwana rubatsiro. Uyezve sekunzwa kwataita kubva kuna amai Linet Karenye, vari kutaura ivo kuti ivo nemutungamiri webato ravo reMDC vaNelson Chamisa vashanyira dzimwe nzvimbo, Harare Hospital neparenyatwa. Saka vanga vari kuenderera mberi vachitudza kuti zvii zvavaona iko. Saka kunewo vada kupinda muchirongwa vachitaurawo maonero avo nezvavari kusangana nazvo, nyanya vari kuzvipatara, nyorai namba dzenyu makaisa macode numbers enyu tigokufonerai. Amai Karenye, tombodzoka kwamuri. Zvamira zvakadaro, poitwa sei apa? Tinoona kuti imi muri vebato rinopikisa, pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadziriswe imomo muzvipatara?
Muzvipatara chiri kudiwa chandiri kuona marvelous issue yekuti chekutanga the crisis yemuZimbabwe ende chitinesi. Tese tozviziva kuti takabva kusarudzo tikava nemakakatanwa pasarudzo dzinova dzakaanaunzwa. Izvozvo zvega zvinoratidza kuti munyika muno, nyika kuti ive nesanity, ive nerunyararo, ive nedevelopment, ndokunga munyika macho muine good governance. So muonere wangu, there is no good governance at all. The issue of accountability, the issue of transparency, the issue of democracy, the issue of maabuses ari kuitwa vanhu, maabductions, ivayo vanondoratidza ega kuti nyika yedu pache zvayo haikwanisi kuita development kana tichiri pazvinhu izvozvo. So nyika muonere wangu chainoda, inoda mukomberano. Vese vanozviziva kuti advocate Nelson Chamisa is a key player munyika yeZimbabwe kuti vanhu vaite confidence. Even vamwe vese vanoda kuuya kuzoinvesta muno vanoda investor confidence kuti ivo vanhu vange vaine chivimbo chekuti kana tikainvesta muZimbabwe tiri kuinvesta kumanhu vanoziva zvavari kuita. Nekuti tikatarisa machallenges atinawo iko kuzvipatara, hazvirevi kuti hatina dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira, asi zviito zvatiri kuita isu sevana veZimbabwe iko kuya kwekuti madoctors kana akaratidzira, imi munotokwanisa kukidnapa madoctors acho, manesi nurses akaratidzira kuti weduwe mari yakakutambira yakukwana mujerigen 20 liters yefuel haichakwanisi kuti teacher atenge anything kuti aise mumota make. Teacher kana nurse kana doctor all the civil servants vanomukira vachiuya kubasa asi chavari kurira kubasa hapana. Saka kana vari vakuru venyika vanozvipitiri vakuru, how do you expect vanhu vako kurarama kana iwe uchimupa salary usingakwanisi kuti amuke achiuya kubasa? Izvozvo zvega zvinoragidza kuti mavhelasi nyika haina runyararo. So chinodiwa ndechekuti dai vamunangagwa neavo vanozvipitiriwa namazvikokota mukutungamira Zimbabwe ngavagare pasi votsvaga a genuine platform, voita a dialogue inoita kuti vana vezimbabwe vagarisane pasi, vagara pasi voita make sure kuti vaita a roadmap to a free and fair and credible election. Issue inoita kuti nyika yedu ive nerunyararo. Totsvaga maeconomic reforms. Zvii zvingadiwa? Issue haisiri yekupinda mupawa. Issue iripo ndeyekuti taita here mareforms, managerial reforms, maeconomic reforms. Ekuti kana taizviisa izvozvo hwarezvoro hwavapo, dzimwe nyika dzinoti hamuchaoni Zimbabwe yakuita zvinhu zvinoti nyika ifambe. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika yedu ione kufamba.
Maybe Mike Renye, if you can just tell us in English, you visited Harare Hospital and Parirenyatwa Hospital today. What did you see on the ground? You know, we've had a lot of reports coming in, people saying they've been out there but no treatment, you know, with the doctors' continued strike. But what did you see on the ground?
The situation is pathetic, my sister. The situation is pathetic. You think people are getting medicine. You think people are being treated. People are not being treated. The hospitals are only there to house people, just to admit people, but the medication is not there. We visited this unit where people are on oxygen. Most of them have got lung problems. Some have got kidney problems. Some have got heart problems. They continue to stay on life machines. And some of them have got, they stayed there for about 4 months. If they are going to be discharged, there is no electricity at home, there is no generator. And I can testify that one of the elderly who was admitted said, my advocate Nelson Chamisa, I really need help because the issue is if I go home, I'm going to die. I need to buy a machine which will cost me $3,000, which also requires a generator because there is no electricity at home, or which requires a solar. In other words, it clearly tells you that the situation is bad. If somebody is discharged and can't afford to buy that kind of a machine, in other words, we are saying, go and die. The little ones who are also admitted there with their mothers, they are not even getting assistance. Those who are pregnant, they are not even getting assistance. You know, the situation is bad to an extent that we are losing mothers before they give birth. Some of the women are being operated, no medication, no injections, and because of pain, they will end up losing life. So the situation at Parirenyatwa Hospital and the situation at Harare Hospital, truly speaking, we really want these people to take responsibility. I was even saying, yes, we know the first lady is also doing this the visit for the hospital. Can she visit the Parirenyatwa Hospital and the Harare Hospital? Because I know after visiting, she must go and tell the husband that the situation is pathetic. And I think it's high time now, people, to say we can't do this alone. We also need key players like Advocate Nelson Chamisa. The issue of legitimacy or even cost us. They must sit down, try to talk to each other with a genuine heart. We must have somebody who is independent. He can't be a player, he can't be a sub at the same time. So we need someone who is neutral from our region, from our friends, so that they can try by all means to put this thing to an end, because people of Zimbabwe are suffering. Without investor confidence, we will continue to suffer. Without investor confidence, the prices of goods will continue to escalate. You know, today you go and buy bread for $7, tomorrow $10. And can you imagine for a rural woman, down there in Cholocho, mm-hmm. in Lupani, in Hot Springs. That woman is expected to feed her family. She wants to pay to buy $10, 10 kg living meal for 60 RTGs. She wants to buy the sugar, the 2 kg sugar for 35 RTGs. That woman is not even getting any salary. That mm-hmm. woman is a vendor. That woman is sending her children to school. So the situation needs people with their minds of saying, yes, for sure we need power. But power without people doesn't mean anything.
Thank you so much, Mike Arenye. Please stay on the line as standard. Kila,
uhambo lwenziwe ngumongameli we-MDC, umkhokheli we-MDC, uMnumzane Sentshamisa ababoneni bathi hayi isimo kasisihle lapha esibhedlela, abantu baswela okokusebenzisa, abantu bagula, isimo momovie ngoba siyabona ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Sizwa-ke ukuthi silomlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, nginamukela konke nabalaleli abanye kwezinye indawo.
Ye, mbani esikhuluma layo?
Elikhuluma la uHoward Mnyeri.
Yebo ke Mnumzana Ncube, ungasinika umbono wakho ngalolu daba.
Udaba lungisa ubuhlungu. Ungabe ukuphi kwelizwe, ungabe ungaphi kwendawo, uyazi uma ukhala into unayo kukuzwisa ubuhlungu. Into ekuzwisa ubuhlungu ngeZimbabwe, Zimbabwe has got all the resources required by any other country in the world, but the management. Engasho ukuthi abaholi, abakhokheli belizwe, ibona abasebeqekele izwe phansi. Ikhona osokubulale obusekuthethe ilizwe laba lapha elikhona. Even whoever is sleeping or uyenzani, uyazibuza ukuthi will Zimbabwe be ever like before it was in 1980? Even ever it was a there was a political conflict there between the ZANU and the ZAPU party. Will ever people live that normal life now?
Mm-hmm.
That is the question. If the question comes to everybody, and then we need those two leaders not to make walk the talk. They have to come together in a table and meet the demand of Zimbabwean people, not meet the demand of the political channels. That is where the problem is, because everyone, even Chinese himself, is only going in Harare Hospital, the only hospital, maybe or in Pilo Hospital, not knowing what's happening in a rural hospital outside about 500 or 600 kilometers away from Harare, not knowing what is happening really there. You see, they're only looking for political grounds in towns. But yeah. What happens to the people who are in rural areas? So that is Zimbabwe needs all of us.
Yeah, we are
gonna... You are in diaspora, you are in Zimbabwe, wherever, in each and every corner, as we are, we have got such a what called a platform, Yonaleka Studio 7, and at Yonaleka, but we need as much as we can in Zimbabwe. As one family, what can we do in Zimbabwe? Ngoba nayo the whole government sakaphelelwa, akunanento ozama ukuyenza noma umethu uyabamba namanje ngibone engathi lana eNyuzimbabwe use angazi useFrance. But if ever uyasuka neFrance, bayahlala bemhleka ukuthi bezodingani. There is nothing. Last month ubese United Nations bathi kube America. He didn't get anything because they bought him.
Ngingenele khonapho kodwa wena uvela kuliphi, uvela kusiphi isigaba njalo khona umama unjani?
Mina ngivela esigabeni saseplantry. But eplantry, I can say ukuthi we suffered a long time before, because where I am now, I'm in South Africa, and I came in South Africa 8 years ago when Zimbabwe was in stable. There was nothing which was short. I just came on my behalf, ukuthi ngangijabulela ukuya eGoli. Ngangijabulela ukuthi kumbe ngifuna umsebenzi. But at now, at this point now, uma kungabe sekukhala omunye osekhaya, kufana nokuthi ukukhala mina. Ngoba ngingezwa njalo, uma umntanami elele, umntakamakhelwane elele, engadlanga mina ngidlile.
Is it easy to help those back home, and what exactly are you helping them with? What are they telling you?
Straight up beneficiary, we shall handle the good. The balance is straight into some Sakoban, which is into the stable condition because Usugalana, we are Safara, is into the right corner. It will cost you more than what you earn even in South Africa or even in Botswana. You know what I'm trying to say. So, is into the name, even to smuggle, you can smuggle anything, but to reach that point, it will cost you double than the price what you are buying.
Mhm. Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu umbono wakho.
Siyabonga mama.
Yes, that was a listener in South Africa from Plan Prime Show. Mm-hmm. Yukotie was listening, but yeah, he's saying the situation is tough there in Zimbabwe, but he's blaming mostly the government for that. He's saying long back everything was fine. But as we always hear, the government is saying they have some programs in place and they are doing all that they can to make sure the economy recovers.
Let's take a caller. Hello, caller. Hello, Vabanda.
Hey, Magadi.
I what? What did you tell me? Muri kupi?
Ndiri South Africa, Johannesburg. Aiwa, ndino chokutanga ndinofara nokupinda muchirongwa wakadai iyo.
Mhm.
Ndinofara chose bhozi ma panguva dzeforo kuroko nambopota kupinda mukati menhau izvi. Asi nekuda nandine chishuviro chaizvo chaizvo kudai ndambowanawo kana hwani mumiriri wehurumende sezvaitwa navangu navaripo. Ndine mibvunzo miviri kana mitatu yandoda kuvabvunza. Chokutanga urongwa hwavo hwakanaka hwekuti madiaspora vawanika nekuenda kunovhota vari kunoko.
Okay.
Zvinhu zvakanaka chose zvekuenda kunovhota. Saka mubvunzo wangu uripo kuti sezvakamboitika makore aivhotwa tinozivayo murehwa maramba pfungwe ine vanhu vakasvika kuma 37,000. Kubva kwamurehwa kusvika kuHarare I think pane about, if I'm not mistaken, to 450 kilometers kusvika muHarare pa head office ye polling station. But kana taakuno ku South Africa tazovhota isusu handiti ka tavhota pavhote yedu paachasvika ikoko.
Hello, caller.
Bhozi Chitungwiza ine vanhu vakawandisa vane 10,000 vakavhota. Murehwa muramba pfungwe kuri zevhoko kwakabuda 37,000. Saka vanhu ivava vazokwanisa here kuzochinja mavhotsi anenge achizobva kuno kudiaspora achizoenda kuZimbabwe kwaanenge achizosheredzerwa.
Aiwa, mubvunzo wakanaka.
Kutanga iwowe wepiri, vari kuti hongu ichokwadi zano TF nambozo vachitaura kuti yakahwina. Yakahwina jira seichiomesera vanhu vacho vezano TF vavhotera. Mumashopu hamuna marizevha chaiko chaiko kwavanoti vari kuhwenda ivo vezano TF. Vanhu ivava vari kutambura havasi kukwanisa kana kutenga sauti, havasi kukwanisa kana kutenga shuga, havasi kukwanisa kana kutenga usari kuti vadye nyama pamwedzi gamazuva anoverengeka. Asi vachitiwo vakavhoterwa nevanhu vari kudi kuti vanhu ivavavo zvavakavhotera ka vaitiwo zvinhu zvirarame zvive zvakanaka. Ende kana vachinge vachindipindura ngavarege kuda kunzvinga nenhau yemasanction because ivhu rariaka vanhu vanorima magadheni vanoita sei, asi zvokurimisa zvacho nanafetiraiza hazviko. Saka ngavarege kuzopindura vakandipa chinangwa chokuti masanction.
Aiwa,
then chetatu ndechekuti ikozvapiwa nemadonors zvaendeswa nemadonors izvozvozvo ndopavanenge vakusarura kuti ava ndeve MDC havafaniri kutambira mbeu. Asi handi hazvina kubva mumaoko echi Ebato ravari kumirira iroro zvabva kune madonors chevanhu for example vakawirwa netsaona yemvura yakapfuura iyi zvakasvika pakuora vachizviti ava vakasapota MDC ava ndive ZANU-PF ZANU-PF ndovanowana hazvina kubva kuZANU-PF vanongodi kungopa vanhu semabetsero avakaita madonors vachibvisa mari vachibvisa nhumbi vachibvisa zvokuvakisa ungovapa zvakaenzana zvavo izvi mai zvevanhu vakavhoterwa manje vozoti izvi ndezveve ZANU-PF ndovanosvika bhozi ndovakaita kuti tiye tiri mupower asi iye zvinezvi munhu wese ari mupower asina kuvhotera ZANU-PF neakavhotera ZANU-PF vari kungotambura zvakafanana
Aiwa
minister ivo vakaenda kuZimbabwe ivo vari kuenda kunotenga maok chinhu chavari kuenda kunotenga maok chinenge chine mutengo wakakwirira asi vakavhotera kuti ZANU-PF
aiwa tinokutendai hanzvadzi iyi manyatsowana mukana wokutaura mapoints enyu matatu tinokutendai tichazotora zvamataura tonobvunza veZANU-PF tichinzwa kuti vanoti chii nezvamataura muve nezuva rakanaka
tinotenda
bye-bye Star, you heard there, I think we had a caller who is listing some of the things that he wants taken care of. He was just asking that, you know, there's a lot of discrepancy when it comes to food distribution with, you know, people that don't support ZANU-PF not being able to access. So I've said to him, okay, we'll take your concerns and put them across to the ZANU-PF people.
Interesting.
Mm-hmm, but we have my Lynette Karenye back. I know your caller said something, if you can recall. He said something about the opposition, that why are they only visiting urban areas, I think I heard. I'm not sure if he said it in Ndebele or English.
Yeah, I said it in English.
Uh-huh. So my Karenye, taona pane vambofona pana pawanga vari kubvunza kuti muchaenda here kunoshanya kuzvipatara zviri kunze kwenyika kumaruva uko kunze kwetown kumaruva seMDC.
Hongu mavhelasi, chirongwa chatagara tichiita kune avo vakamboteerera zvepastudio 7 pano takamboenda kunezvipatara zviriko mukatarisa patakaenda kuLupane takaenda kuhospital tikasvika tikaona ndopaya patakaripota kuti kune zvinhuwo zviriko zvisina kumira zvakanaka ikoko ndo kune ishu yemachild marriages vana vazhinji vari kuzvitakura vaine 14 16 18 kumatebeleland north endi varipo pakugarira muzvipatara tiri kuona vachitaura vachitambura chero nekotoni uu chairo havasi kukwanisa kuriwana vazhinji vacho pavanenge vachisununguka vamwewo ndo pavanozosvika mukufa nenyaya yemaages mukatarisa kusilveira mission takambobuda zveipo pano pastudio 7 president vedu vachamisa vaenda nesu kusilveira mission tichinoona maexpected mothers achitaura kuti ukaitwa operation uri kudiwa 150 which means mukadzi ari kureserva akangonzi zvoreva kuti asununguka haasi kukwanisa kudischargewa kuti aende kumba mishonga kuzvipatara ikoko hakuna saka chirongwa chagara tichiitwa ende chirongwa chatucharamba tichiita kuti tione kuti tinobatsirana sei nevanhu vedu uye nekuti tizame kuita shame the government kuti vaone kuti munoenda imi mukarwara munoenda kunze kwenyika nekuti mune mari ko isu tisina ko vasina mishonga yekutenga vanoita sei ivo pachezvavo vari kumusoro mupresidenti vanoziva kuti vakarwara vanoenda kunana China vanoenda kunana India ko munhu ari kumusha rural woman zvake sekuru vari kucholocho sekuru vari kuLupane vanorapwa sei nekuti havana kana chekubatika chekuti vabate cheuviri chekuti vabhadhare mari idzodzo US dollar saka chirongwa chagara chichiitwa naadvocate Nelson Chamisa chavanoramba vachienda kunoona situation yekuzvipatara zvedu vamwe tichitoona kwatinokwanisa tichi batsira nekuti tapedza kutenderera kudaro munonzwa mwoyo wetidzi munonzwa mwoyo wokurwadziwa kuti dai Mwari apindira kuti zvinhu zvione kufamba muZimbabwe
aiwa bataenyu makadaro timbotora muteereristar
yebo ke sezwa kuti silo mlaleli ecingweni imba netsixoxa layo yebo linjani
siyaphila mama linjani ndani
hayi siyaphila mbani khuluma layo
ukukhuluma lo Scott Mpofu Plumtree
yebo kunjani khona ngapha ePlumtree
hayi Plumtree kulomoya umoya wakho na uyavuza thuli akwezini
ni ungasinika ke umbono wakho ngalolu daba
ya mina kakhulu ngisendabeni yamadokotela
mhm
ya ngifisa ukuthi iwe kwazi kahle kahle ngamadokotela ukuthi amadokotela nxa esithona yacela afakele imali.
Mhm.
Amadokotela ngabasebenzi njengabasebenzi bonke abakhona ezweni angithi. So nxa ngingumsebenzi ngisebenza mangilanda umqhashi wami ngifika ngithi kumqhashi wami ngicela ungifakele imali. Ngiyabe ngiyibona imali engiyifakayo ezweni angithi kukampani. So the thing with amadokotela wone njengoba esithi acela le mali bayayibona inyanga kumbe ngenyanga ezweni ukwenzela ukuthi sibancedise lathi sikwazi ukukhuluma lo hulumeni ukuthi hayi abantu laba phela imali abayifakayo isinaf ukuthi ungabafakela imali labayifunayo.
Mhm. Ngilethemba lokuthi konke lokhu sokucujungiwe ngoba bahlezi vele emhlangano lapho abahlanganisa khona amakhanda bexoxe ngalolu daba, njalo siyananzelela ukuthi lanxa kungenziwa lokho baningi njalo abanye sokule nhlanganiso ezimbalo ezithi lazo zizakhalala umsebenzi. Ababalisi abafundisa emaphandleni bathi labo ngomvulo abayi ezikolo bazalandela labanye, pho singalandela lelo cebo linganceda yini?
Angithi zathi senzela ukuthi singabahlali bezimbabwe sibancedise.
Mm.
Sikwazi phela imali engeniswa ngamadokotela ngomnyaka imali engaka, kanti why uhulumeni engakwanisi ukuthi abafakele le mali abayifunayo?
Mm-hmm.
Besithi ake lihlale lawo phansi amadokotela kwelilanga lawo libanike iplatform bekhulume bethu ukuthi thina imali esiyibona siyifake ezweni imali engaka.
Mm-hmm.
Kodwa siphiwe imali engaka.
Ye, kodwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu khulu kabafaki phela imali elizweni, bayilapha nje abantu nje bese behola imali njengezisebenzi zikahulumende. Njengokuthi umbalisi nxa ifundiswa umntwana eklasini uyabe elethe imalini elizweni, angithi ulethe imfundo, odokotela labo baletha ukuphila nje ebantwini.
Right. Yayizinto eyishoyo mama, kodwa masikhangele sileleli lesikilo kathesi impilo nalesiyiphilayo. Ikhona yini imali elizweni esilayo ezibabo?
Yikho ke la umbuzo wohulumende. Nethemba lokuthi kanye kavuma ukuthi imali ulayo uyifihlile kafuna kubaholisa. Wena uyathemba ukuthi akhona amagqubagquba imali ya abekiweyo kwenye indawo uhulumende?
Akula mali kuleli lizwe. Imali sasiyisebenzise imali eya kwamanye amazwe.
Mhm.
Imali yethu eZimbabwe asilayo, yena leyo sokufanele siyisebenzise kathesi ama-RTGS lama-bond note asilayo. Ikhona yini imalini esilayo esingathi namba nansi imali esilayo eZimbabwe le-100 billion yama-bond asilayo?
Besisatsho yena leyo phela ngoba yiyo esebenzayo. Kodwa-ke kwenzakalani khona ngapho-ke e-Plumtree? Liphethe njani intengo yempahla njalo lesibhedlela kunjani?
Ya intengo yempahla yona ikhuphuka nearly every day.
Mhm.
Sinje nje thina kule mango sikuyo wona ama RTGS kwezinye lesizwe sathole sisebenzisa wona ama lokho yimina le ama eco case stuff ikhesi kutube layo kuyabe kwezinye.
Ye, usemaphandleni kumbe edolobheni?
Mina ngisemaphandleni emakhaya sizwana lana ukuthiwa yithi sivotele izani ziwine sibili.
Kungaphi?
Mina ngisemango Plumtree.
Ye, ye, abantu manje khona ngapho baphila njani? Intengo yempahla iqonga njalo nxa lokuvuna bevele bengabanga lesivuno esihle, kwenziwani khona ngapho?
Siyaziphilela nje ngiyakudala ukuthi khona kwana sikutholile emasimini. Kodwa zange sithole litho ke okungako emasimini. Siyabe sidobhadobha lalokuyana. Indlala ikhona sibili, kodwa-ke siyaphila.
Ye, njalo umango lo abantu bakhala kakhulu ngamanzi, lokho lukhona lolu hlupho yini ukuthi bahambe imango emide kuyathola amanzi?
Luningi kakhulu-ke lolo, linzima, luthwalisa abantu nzima. Abantu bazama ukuthi mhlawumbe bethole amanzi emadamu, amadamu asela amanzi, izikotho sezilutshwane zikhupha amanzi.
Mhm. Hayi,
sampilensi,
sibongile ukuxoxa lawe sizwe umbono wakho kulolu hlelo.
Ngiyabonga.
Ye, libe lange lihle. Yeah, that is a caller from Plumtree Rural. He's saying the situation is tough there because remember there wasn't enough harvest during the last harvest season. So mm-hmm. he's saying coupled with the price increases, people can hardly afford a meal because of the situation.
Mm-hmm.
Okay. And I actually spoke to someone sometime last week in the rural areas. They've suspended that program where people could buy some groceries using maize.
Mm-hmm.
They are saying it's no longer, people are no longer accepting that, which makes it difficult. But most are saying they don't even have the maize to begin with. So the situation in the rural areas seems to be equally bad.
Yeah, let's take a caller. Hello, caller. Hello. Vabanda Magadien. Hello, caller. Mkoma Victor Muripo Iripanari. Hello, Mkoma Victor. Maybe Mkoma Victor Vanessa Nukumira see the gate in this. Kuna make Renye Kanamushiripo Panari. Hello.
Hello.
Tukusaura nani?
Tukusaura nani.
Hello, caller.
Hello.
Hey, it's all right, Inzwe.
Ndi Mkoma Donald.
Okay, Mkoma Donald, zimai volume yenyu koko because nduku zinzwe koko.
All right, njote mafila. Mazera fe na... Na maili de tikareni.
Ayo, wamunuko na utawara na wei vaimango tigaga Mkoma Donald.
All right, maita bas. Ndi kati angu... Honorable. Ndi kati zende angu... Ndi kati zende angu... Ndi kati zende angu... Ndi kati zende angu...
Amai karenye muripo erabu.
Oh, ndiripo magadi yenyu Mkoma Donald.
Ndinofara chaizvo tete, ndinofara chaizvo. Ndangu tenda nezvamunoita nekushandira nyika yenyu, ndinorangarira chose pamaimbo kuta zvendo zvinchinda kuka America mutarudzwa. Kwete kungosarudzwa, kwete kufamba, maitotarudzwawo zvekuti munomirira madzimai ikoko pamimwe mitangano yakare, vakare.
Ndizvo ndangu tenda nekufira
pamunoita, murambe muchibodera zvamuri kuita. Zvamuri kuita vanhu, muri kuita vachokwadi chaicho. Chokuti vanyika yedu inofana kuti vanhu varimo havana zivo vari kuitungamira vari zvinhu havana zivo havazivi kupraiotiza zvinhu zvine basa nezvina basa vanongoti zvinhu zvese zvina nebasa rese ndezvimwe zvavanonyanya kukoshesa vanotenderana mota dzinodhura kana vakatenga ambulance mota kuti ambulance inongova mota inongovadhivaiwa kana inongomodhivaiwa kana pandam vongotenga yongofitiwawo zvinoita kuti mota ive ambulance but ivo vanotenga mota dzinodhura kana tazvika pa kuti ko muzvipatara vakutanga kuti masangeni ko mota dzavo dzimarenje ane kwachitengerana marenje rova mabhenzi havazvioni zvasiyanei aiwaaa vanokwira ndege vachinoenda kusingapore asi zvinongoshamisawo kuti munhu unozonoshayikirawo kumwe asi ione nyika yako kunenge kuri kuondonga kwese kwara kuti wokuzoenda kuchina India wakuita gachidzanwa zvinonyadzisa
ndizvozvo
kuadhimita kuti makakuma makauraya health system mnogame mingozoona kuti takauraya nyika saka tingokumbira kuti murambe muchingova dzosa mutrek tinoziva kuti vanhu vakaoma musoro asi tirai nezvakukose kwamunogora napo sekuita kwamunotoita ikoko zvinopachi dzimwe nyika dzinoona kuti imi muri kushanda penyu muri kuita pati yenyu muri kupleya asi ivo havo vanhu vasinganzwisisi tinozoona nyange nesu sevatedzi sevatsigiri venyu tichiona kuti muri kupleya roo yenyu chaiso sezvazvinofanwa nezvii vanhu vasingateereri chete asi zvinofanwa kunge zviri pachena nokuti kana uchizondokwirawo ndege uchinda kunorapiwa kurapiwa kuti wavamusoroka zvinhu zvinongonyadzisa iwo mune nyika muri vakuru munyika menyu kunyakonzeresa kuti musagadzisa health system yenyu inakei
aiwa mashoko makuu kuti Mukoma Donald tinokutendai amai karenye mamuri kutaura imi kuti muri kuuya iko kuno kuamerica muri kuuya rini uyezve muri kufambira chii hello
mari
taura henyu
ndati kandichauya ikoko ndichauya kuzoona kustudio kwenyu wozoisa nyaya yacho pamhepo
aiwa ndizvozvo batai henyu makadaro tichimbotora kola sir
yebo ke unguva nesixoxa laye ecingweni
ucolin dube kwehingwe lapha eplumtree
okay ha lamhla abantu beplumtree basifonela ngempela yebo ke ndingasinika umbono wakho ngalolu daba
Itina silodi wili kuru wa kuru ngapa. Itina vela. Aishu sabato nga sato silati ngapa vela. Aishu nate kile ngapa itina vela.
Ute isi piska bogus?
Siko Hingwe.
Oh Hingwe. Kungani usithi kungani lilahlekile khona ngapha?
Hayi vethu nasibone lutho vele hayi sihlezi nje emaphandleni ngapha vele hayi asibone lutho vele hayi akula lutho esilubona.
Aliboni lutho olunjengani? Linxa liha yes, ngiyini lingakuboni?
Yebo noma amadola zilawa vele kasazi thina amadola nalawa vele akhulunywa ngawo.
Kodwa nxa umuntu kuyikuthi uyahamba ebhanga ke ebank ukuthi ayidinga imali yakhe uyayithola yini kulabo abasebenzayo njalo lalabo abathengisayo bayathengela impahla zabo yini ukuthi beyibambele imali?
Imali vele akutholakali imali lapho ePlumtree vele hayi isizwe ngesikhala nje sithi ikuchithe imali yawo leya ayizele mama abantu la. Manje ngokumelela abantu emabhankini lapho becela ukubathengela manje hayi kwayini hayi kwasitshekwa ngapho.
Ye manje niphila njani khona ngapho? Abantu badlani? Lani liyazibona impahla ezidulayo kuyini elikwenza?
Hayi seyasenzi kuthi sitshona kuthiwa kuyasetshenzwa emafinini la kusetshenzelwa nalo mungu nyana vele lakhona abantu bakhona abangenileyo mhlawumbe uthole kuyithiwa balutshana bangakhi mhlawumbe lapha emakhaya esigabeni kuphela kuyitheni ngakhi nje kuphela hhayi akulalutho elidliwayo ngawo.
Kanti abantu sebeqalisile ukulinga?
Hhayi akukalinga akulalutho.
Obe mangaluthi emasimini bayabesenzana?
Bayabeviyaviya nje kuphela.
Ukuthi bayalungiselela. Manje laphana sasibona kulezi inhlelo ezithize ezazinika abantu kudla kanye lolunye lukahulumende ukuthi asebegogile labantwana abancane baphiwa ukudla abazintandane liyakele kubone yini khathesi lokho?
Ababaliweyo nje kuphela ababaliweyo bambalanyana nje kuphela bangenayo.
Oh kodwa bakhona bakuphiwayo?
Ababaliweyo nje abalitshwani.
Yebantu. Hayi kulungile sibongile ke ukuxoxa la.
Kakhulu mama.
Ye uhlale usichayela ke ucinga. Is it gone? Yeah, that was our caller from Plumtree saying more or less the same thing. They in the rural areas, they don't have much. He says they can hardly access cash for their daily transactions. Yeah.
It's so sad, but I'm liking that today we were able to hear, you know, the voice of those in the rural areas, you know, really articulating on what's going on in the areas. But just to read a few comments from VOA, Shona, there's Elijah Mashi, Varipanapa, Tabitha Manyoni, saying, please call me. She's one of our top fans on VOA Shona, so we are trying to call you Tabitha Manyoni kuti mupinde muchirongwa. Tombozukira kuna Mai Karenye, muri kunzwa nyanya varikutaura vari pano varikutaura kuti matambudziko akawanda munyika kutarisa futi nenyaya yekuti mari haisi kuwanikwa nezvimwewo. Ndezvipi zvimwe zviri kutariswa nemadzimai pari zvino munyika?
Madzimai zvizhinji zvavari kutarisa ndezvekuti mavelas. Kana uri munhukadzi unomuka uchitsvaga cheuviri kuti uchengete vana. Vana vaende kuchikoro vadyawo chaunoti at least vanoenda vachinosustaina kuchikoro. Asi cash haisi kuwanika. Tina vana mai vakura mapengineers. Mari yavo iri kudyiwa iriko kumabhengi. Vari kuuya vachirara mumabhengi. Mari havasi kuiwana. Mukatarisa mazuva maviri mashoma apfuura takaona vana gogo vachiitwa sekunge vana vadiki vachiti vakaendeswa uko voenda kureserve bank vodzorwa. Mari idzodzo havasi kudziwana. Vapiwa mari yacho iri kutengwa item one chete. Saka zvakureva kuti vana mhama ivavo vana gogo ivo vakura vazhinji vacho ndo vakuchengeta vana nherera dzakasara. Munoziva muno muzvirwere zvakawanda vana vazhinji dzakatara dzamachildhood families. Vana gogo ava vapiwa ka $60 ikako kari kutenga chete 10 kgs yehupu zvoreva kuti madzimai vari kutambura mustreet macha mavelas muri kuona mari nyowani $20 $50 $10 ari kutengeswa mustreet muridzi wemari idzodzo ndiani zvoreva kuti vakuru vakuru vehurumende ivo vari muzanupiefu ndivo zvemamoney changers varidzi vemari nekuti vakomana vaya vatinoona munana poti vatinoona munana moto moto vari kutoshandira ivo vakuru vakuru vezano zvoreva kuti havana chavanokwanisa kuita nekuti kurarama kwekuti kwatiri kuita tichitambura ivo ndokuinjoya kwavo kwavanoita saka munhukadzi ndiye ari kunyanyaomerwa neupenyu mwana akabva kuyunivhesiti haana basa mwana ari kuattachment haana mari yebasfe basfe yakubva kuchitungwiza kuti uende kuHarare waakuda 10 RTGS ukamautiplaya mari iyoyo mari chaiyo chaiyo yemunhu ari kushanda haikwanisi kurarama zvakanaka zvoreva kuti hurumende yedu haisisina basa nemunhu nekuti dai vaine basa nemunhu maiziva imi mavhenasi kuti ticha aienda achinotera chikwereti on 0% achiisa masofa achitenga midziyo achitenga chero motokari chaiyo mupurisa the same musoja ndizvozvo but vakuru vakuru ndo vari kurarama isu vepasi nevanhu vazhinji ruzhinji rwezimbabwe vanhukadzi iyo chimbofunga mavhenasi kuti pamba kana mai vaine vana vatatu vanoda masanitary pads sanitary pads mavhelas kune vana vamwe vaya vanoriedza vanotenga maowei iwayo masanitary pads ari kuita 25 RTGS zvoreva kuti maiwo vari kuda 25 RTGS multiplied by 3 pamwana zvoreva kuti its about 75 RTGS multiplied by 3 muchifunga kuti serural mother asingashandi zvoreva kuti vanhu vakudzokera pakare kare paya pekushandisa zvinhu zvisingakwanisi kushandisiwa vana ivavo vakupedzisira vaane cancer
Honorable, regai ndimbokubatai ipapo tine macallers 2 wakamirira regai tivatore vamwe vangada kunge vari kutaura nemi regai titange nemudzimai muzvare Tabitha Manyoni pindai muchirongwa tinzwe mafungiro enyu
Hello Murise
aiwa tiri wadi taurai tinzwe
ini ndoda kutanga namadhonji aiwa apa mashoko kumberi uye zvenchiwa kuti aiwa isusu tinokutsigirai inde kumusha kwangu kumakonde uku vanokuda zvisingaite vanhu vemdc denchimbovatsikawo vedu vekuzi mafanza nongoti isusu hativazivi vanhu vacho tinongovavhutira but hasatambovaona saka naizvandanoti nhasi vemdc atopfie pamhepo ndatoti chivadzo tikwanziwo kumusha kwedu mumbouyawo vambokuona iyo kozva nongomachimbirana chimota kuti mdc imotongwa nachamisa hatimuzive saka naoti madha mukamboitiwo mukanembosvikiwo kumakonde after chinhoi kune vari kukudai zvisingaite ikoko mafanzi akatokumirira zvisingaiti hakutomboda zano hakuna munhu anotomboda zano vese nongoti mdc chete saka ingosvike mungotorawo mashoko ekungovafadzawo chete kana kungovaonawo kuti vanhu vagofara uyezve tinongotiwo ii tanzwa nenzara mekarenyu nzara tinire hangu muHarare but mudhara chamisa demambozo kuti mafanzi enyuka anzwa nenzara demamboita plani kuzi magunduru aya hapana zvaari kuita ine futi zvikutaurwa namatema dada zvotanziye tinoenda muso 25 kunomacha zvemasanctions board hatikoko ngavaende so hatisisi tori right nenzara yedu ngavaende because isusu patinoenda nomacha tichipinda mutaura noita demo vanotidzinga vachiti hatidi vanhu vanoita demo saka tinozovabatsira pamasanctions netakamira sani ngavaende vazviyiririre tione kuti vachamabudisa here isusu zvemachinja ngasiyana nesu uye ndoda kutora kuti ei vadiweka mambotibatsirawo patransport chikafu mapeya yedu haasi kungokwira tinongoramba tichingokwidzirwa chikafu mapeya haasi kukwira saka mimo ndongotiwo makuru muri kumusoro ikoko miraiwo veduwe titireo plani tanzwa vana venyu tanzwa tiri kumira nemi pamavhota asi timiriireiwo tanzwa kwatinogara matuzo zvinonzi vemayard ngava 160 kana nemiwo munozvionawo sepo munoende wepariamend muvabvunzi wekuti 160 yamba make kaziyamba anoodire 160 iyoyo mumubvunzi kuti zvakatotaurwa nemafanzi yedu kuti tiri kurwadziwa kuti unganzi 160 chokwadi ndiri vana 5 tiri kurwadziwa vedu timirireo nechikwatare zvetiungorwara but hatina anotirapa so tiukumbirawo motudzirawo magunduru aya kuti taneta navo vachisira chamisa atonge
tiimai munangagwa vasaende kuchipatara vanotipa stress wezimai munangagwa vanenge vachienda kuchipatara toongororwa gomarara havatipi mushonga saka vakati pe stress ndoone kwa ndine gomarara inini ndotadza kurara ndinoratuka nei pasina mushonga please mainangwa baba saende kuzvipatara
vana manyoni manje mauya nguva yakudyanana pana pandofunga tasarwa ne 30 seconds yaito mai manyoni but batai makadaro Esther our time is really running down, so maybe say a few
things. Yebo ke sibonge bonke abasithathe kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ke besihlaziya ukuthi umomolo abantu abantu bathwalise nzima wezomnotho welizwe uhamba njani ke abantu sesizwile bonke ke ukuthi kunenge okubahluphayo emadolobheni lemaphandleni njalo bebesitshela ukuthi emaphandleni kunzima kakhulu ngoba vele lesivuno besingasihle ukuthi ke nxa besiye emavinkilini le ntengo layo ayiqaleki okwenza impilo ibe lukhuni kakhulu sibonge njalo labo ke yabo besilandela kukhasi lethu leFacebook sidibaneni njalo ngeviki ezayo elivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Would like to thank all our valued callers and also our guest Lynette Karenye, the VP for MDC led by Nelson Chamisa, for having been our guest, and all those that were following with us on VOA Facebook page. Yeshona, please like our page and continue to share. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.